Mumwe wechidiki ari musangano reZimbabwe Youth Arise, Tatenda Makuvire, anoti zuva iri rakakosha sezvo riri mucherechedzo wekuti vechidiki vanokosheswa munyika.
Vamugabe vakaita kuti vechidiki vatariswewo sevanhu munyika yedu. Vakativhurira mikana yekuti tiwane dzidzo kubudikidza nepresidential scholarship. Vechidiki vakawanawo macapital ekutanga mabusiness nekuwanawo mastand. Vakawanawozve mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika.
Asi mumwewo wechidiki uye ari mutevedzeri wasachigaro wesangano iro rinodyidzana nemumiriri weNorton Mudare reNational Assembly vatemba mliswa reYouth Advocacy for Reform and Democracy vatinotenda mhungu vanoti vechidiki havanei nezuva reNational Youth Day.
Tisu gungano rekutanga rakataura mugore ra2015 richiti vechidiki havanei nezuva rinonzi National Youth Day. Pavaitaura kuti vada kuisa zuva rere remusi wa21 February rinova iro bhavhadzi remutungamiriri aiva pamazuva iwayo vaMugabe.
Studio 7 haina kukwanisa kubata utungamiri hwevechidiki muZANU PF kuti inzwe maonero awo panyaya iyi. Asi mumwe wevechidiki mubato iri zvekare vari mumiriri weZANU PF mudunhu reSeke Chikomba muNational Assembly muzvare Tatenda Mavetera vanoti panoda dzidziso kune vechidiki kuti vazive kuti zuva ravo iri harinei nezvematongerwo enyika asi kuti ndere wechidiki wese wemuZimbabwe.
Zvakafana nehero, zvakafana neindependence, hazvinei nekuti zvinongobva kubato ripi. Ndinoona kuti vechidiki dai varegedza kufunga kuti zvinhu zvese zvinongoda politics. Senyika tiri kuita dambudziko rekuti vanhu vanofungira kuti zvinhu zvega zvega zvine chekuita nemutungamiri wenyika zvinenge zvineka politics mukati. Bati ngatizive kuti mutungamiri wenyika ndimutungamiri wenyika wemunhu wese, zvisinei nekuti zvoni unobva kubato ripi.
Asi vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti zuva reNational Youth Day harina maturo kune vechidiki nekuti rinovayeuchidza mabasa ehumbimbindoga aiitwa nevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe.
Zuva iri harine chekuita nevechidiki asi kuti izuva riripo pachirongwa cheZANU PF chekuda kurumbidza vaRobert Mugabe. MuZimbabwe tinozviziva chose kuti vechidiki vari kutambura, vechidiki havana mabasa. Kunyange hurumende yacho iripo iyoyi inozviti new dispensation yava Munangagwa, hapana chaachakwanisa kuitira vechidiki.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaLuke Chitsike vanoti mavambiro akaita mhemberero idzi ndiwo mudzi wenyunyuto kune vechidiki vakawanda.
Matangi vakaita zuva iri zvichibva pabhahude revaimbova mutungamiri wenyika waRobert Mugabe. Vazhinji vanova vasingawirirani neutongi hwaivapo vakakonzera kushayika kwemabasa, kushayika kweuremu hwemari yemuZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Nekudaro vazhinji vechidiki vanoriona sezuva riripo chete kurangarira vechidiki veZANU PF.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi revechidiki vaWeston Makoni vanoti pane zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvinosanganisira kuvhura kwezvikoro zvemabasa emaoko, kuvambwa kwemakambani uye kuwanisa vechidiki mikana yekukwereta mari kuti vasimudzire mabasa anovapa cheuviri. VaMakoni vanotiwo zuva iri harinei nezvematongerwo enyika.
Zuva iri rinorongwa neMinistry of Youth, Sports, Art and Recreation yakabatana neZimbabwe Youth Council kurongera wechidiki wemuZimbabwe. Zuva iri harinei nezvematongerwo enyika, izuva rewechidiki weZimbabwe, zvisinei nekuti vanotsigira bato rezvematongerwo enyika ripi.
Zuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day rakatanga kupiwa ruremekedzo zviri pamutemo muna mbudzi 2017 mushure mechisungo chakaitwa nevechidiki muZANU PF muna Nyamavhuvhu 2017. Zita rezuva iri risati ravandudzwa rakavambwa nevechidiki muZANU PF muna 1986 richizivikanwa nekuti 21st February Movement senzira yekuremekedza mabasa Mushakabvu Robert Mugabe avo vakaberekwa musi wakukadzi 21/1924. VaMugabe avo vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017 vakafira muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore musi wa6 Gunyana 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.